Mutaurirwe Triple C muzvare Fadzai Maere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vakamhangara nyaya yekurohwa kwenhengo dzavo kumatovo nezuro kumapurisa, uyewo vakavapa mazita enhengo dzezanu PF dziri kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga.
Saka isusu hatisi kufara nemhirizhonga iri kukonzerwa nevezanu PF. Takaripota nyaya yacho kumapurisa. Mapurisa akaudzwa nemazita registration numbers emota dzese dzanziripo dzakapiwa kumapurisa. Saka ezvinezvi tiri kuravira kune mapurisa kuti vaongorore nyaya iyi nemazvo. Hatidi kuti mapurisa anyarare panyaya iyi nokuti vanhu vezanu PF vakakonzeresa. Tinoda kuvaona vachisunga vanhu sezvavanosimbisirwa kunzi vaite neconstitution nebumbiro remutemo.
Vati dzimwe nhengo dzavo dzakarohwa zvekuti dzakatoendeswa kuchipatara.
Vamwe vacho vakaendeswa kuchipatara. Kune akatyoka mbabvu, kune vakarohwa vakakwara, vamwe vacho vakazokwanisa kuenda kumba. Asi tine vamwe vakaita sana Honorable Mulukile nevavaifamba nawo vakaitwa ambush vari munzira yekudzokera kuulawayo. Vakatozoita zvekutiza kupinda mumabushes nokuti ZANU-PF yange yakuda kuvarova yavhara road yese. Vakazowanikwa havo vakaendeswa kudzimba dzavo. Asi zvazvinoratidza ndezvekuti hapana munhu akasununguka munzvimbo iyoyo.
Muzvare Maere vati vanoziva kuti vanhu vakaita izvi inhengo dzezanu PF nekuti vaive nemotokari dzakanyorwa kuti zanu PF, uyewo vamwe vacho vakaita seva Moses Langa navaAdmire Masikati inhengo dzezanu PF dzinozivikanwa. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Nhengo dzetriple C dzinosanganisira vari kumirira bato iri mubyelection yeward 2 kumatovo vasindiso Ngwenya nevamwe vaivabatsira kutsvaga rutsigiro vanosanganisira nhengo dzeparamende dzinoti vakutsatsa Pulu vanomirira Nkulumani, vaDaniel Molokele vanomirira Hwange Central navaAilos Nyoni vanomirira Bulawayo East vakarohwa nenhengo dzezanu PF uye vamwe vavo vakaendeswa kuchipatara. Triple C inotiwo vanhu vezanu PF vakaba hupfu, nyama nemari pamwe nekucheka mataira emabhasikoro aishandiswa nenhengo dzavo kutsvaga rutsigiro. Vapulu vaudza Studio 7 kuti vakaburitswa muchipatara sezvo vasina kukuvara zvakanyanya. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi varamba kuti nhengo dzebato ravo ndidzo dzakatanga mhirizhonga iyi.
Musangano wezanu PF hautenderi mhirizhonga senzira yekutsvaga rutsigiro. Asi zvataona uko zvinhu zvinonyadzisa. Hatizivi kuti ndiani wakavanyepera vanhu vetriple C navachamisa kuti kana vakaita mhirizhonga ndivo vanomhanya kunopakura kuvanhu kuti tisu taitirwa mhirizhonga, ivo varivo vanenge vaita mhirizhonga. Vapedza kudaro vozoda kutsvaka kuti ndicho chikonzero chasaka kuti vadyiwe musarudzo kana vachinge vadyiwa. Zvakashata fani izvozvo nokuti zvinokuvadzisa vane vanhu vanenge vasina mhaka vavanenge vachitungamidza kumberi, ivo vasingaende kumberi kwacho kunorwisana votungamidza vana vevamwe.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuongorora mhirizhonga yakaitika kumatovo nezuro. Mumashoko kuvatori venhau Vanyati vati zanu PF netriple C dzakamhangara kumapurisa kuti nhengo dzavo dzakarohwa uye mapurisa ave kutsvaga vakapara mhosva iyi. Vanyati vakurudzira mapato ematongerwo enyika nevatsigiri vavo kuti vasiyane nemhirizhonga. Muzvare Maere vati nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana pakaramba paine mhirizhonga munyika, vachiti bato ravo rakatozivisa masangano akaita seSADC neAfrican Union nemamiriro akaita zvino munyika. Vatiwo izvi ndizvo zvimwe zvakapa kuti bato ravo riti rinoda kuti United Nations iongorore sarudzo dzemunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.